tine zvinhu zvizhinji zvichiri kuda kugadziriswa sevashandi kusangano kwedu. Zvakatiomera panguva yatiri, nguva yecovid iyoyi, zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka nekuti vamwe vedu vakaruza mabasa. Vamwe vedu havachakwanisa kana kubhadhara dzimba dzekugara kana kuvaka imba kana kubhadhara mamedical bills evana. Kuendesa vana kuchikoro zviri kurema. Panguva yatiri inei kusangano kwedu tiri kuomerwa kuti timotivate vashandi kuti vashande mune zvakanaka, nokuti havasi kuwana zvemuripo unoenderana nemashandiro avo. Makambani wo anenge achiti zvinhu zvakatiomera, zvinhu zvedu hazvina kutimirira zvakanaka sevashandi.
Makambotaura nehurumende here pamusoro pezvinonetsa?
Takambozama zvikuru kuti titaure nehurumende kuti nyaya idzi dzigadziriswe. KuNEC kwedu iko zvino hakusati kwava nemukana wakanaka kuti utambirwe vamwe kuti vashande imomo, tinge tiri pamwe chete tichitaura pamwe chete. Mitemo iripo haina kutipfavira, saka takatokumbira kuhurumende tichivazivisa kuti basa revatyairi rakaoma. Basa iri rinofanira kunge rine magredi akasimudzirwa pamusoro, uye semafrontline workers panguva yecovid vanofanira kunge vachiwanawo allowance, asi takamirira minduro.
Makati kuhurumende chii chamakakumbira kubatsirwa nacho?
Takakumbira hurumende kuti kuburikidza ministry yelabour kuti pange paine yatinoti statutory NEC. Iyoyo ndeinotendera kuti NEC union yese yakarejestwa ine mamembers inofanira kunge ichigara imomo ichimiririra vashandi vayo, ichimiririra mamembers ayo. Isu semaboka anomirira vashandi tinoramba tichingogara pasi nehurumende, tinoramba tichingogara pasi nemaemployers kuti welfare yevashandi imire zvakanaka, kuti vashandi vakwanise kuva neupenyu huri pamusoro wakasimukira. Mari yavari kutambira iko zvino zviuru zvisere yatingati minimum wage E8000 RTGS, zvakatiomera zvikuru. Nyaya dzese idzi takadzisa kuhurumende, hurumende wo vakataura kuti vari kugadzirisa nyaya iyoyi, saka takangotarisira kuti zvinobudawo zvakanaka. Tikataurawo pamusoro penyaya yemari yecovid kumakambani, nanhasi hatisati tapindurwa. Kusocial welfare vakati vanoda kubatsira vashandi vari mutransport, nanhasi mari iyoyo hasati yauya. Tiri kutarisira kuti zvichida zvichabuda.
Kushanda kunze kwenyika kuri kuitwa nenhengo dzenyu kuri kufamba zvakadini?
Tikatarisa mamiriro atakaita patinosenza kunze kwenyika, vashandi vemutransport vazhinji vakaenda kunze kwenyika kunodhiraivha ikoko, nekuti muno mabasa makanga musisina. Zvakaoma masenzerwo ari kuitwa ikoko. Chinhu chokutanga kupesaniswa nemhuri, kusenza nestresi yekuti mhuri yangu ndeiona rini. Chimwe chechipiri ndechekuti kune xenophobia. Ndofunga marora anopiswa, madhiraivha achipiswa. Takaomerwa zvikuru patiri kushanda kune nyika idzo dzakaita sana South Africa. Takatokumbirawo zvakare, tikanyora tsamba kwese kuna South Africa neembasi, tikanyorawo tsamba even kuhurumende kwedu kuti mashandiro atiri kuita kunze kwenyika tiri kubatwa senhapwa. Saka inguva yatinorangarirawo sevashandi kuti patiri kurangarira independence yedu, tinotarisirawo kuti musadhaki muno patinofambo, since takawanawo independence even nyika dzimwe dzakatikomberedza dzakawanawo independence, tichibatanawo mune zvakanaka, tichisevenza pamwe chete.
Nhengo dzesangano renyu dzinotii nemamiriro akaita zvinhu aya?
Vari kurwadziwa nemasenzero avari kuita. Vazhinji havana mapensheni. Vazhinji vari kuti vakabudira basa kuSouth Africa ikoko, hapana pensheni kwainobva kana mabenefits atinoti materminal benefits. Tikatarisawo zvakare kune nyaya dzemarobhari, madhiraivha ari kupfurwa nematsotsi, madhiraivha ari kubirwa load, kana abirwa ndiye anonobhadhariswa. Zvinhu zvizhinji zvatiri kusangana nazvo sevatyairi kune dzimwe nyika. Tiri kufamba nemunyika dzimwe dzine hondo sana DRC, nyika dzine hondo sana Mozambique, tichifamba tiriko, asi hatina risk allowance yatinosangana nayo yatinopiwa. Tinotakura zvinhu zvakaita sana sulfa, zvinhu zvakaita sana fuel, asi panenge pasina risk allowance. Imwe nguva tine madhiraivha ari kupfurwa kunze kwenyika kunana DRC, vapfurwa ikoko, vanongovigirwa ikoko, totozvimiramira kuti vave kuno. Vamwe kana vapfurwa, kutaura kwandiri kuita kunotori nevamwe vane mabara mumakumbo havasati vabviswa, nekuti hapana ari kuzotarisa kuti zvakamira sei. Saka upenyu hwedu hwakaoma sevatyairi. Mhuri dzedu hatisi kudziona. Tiri kuitwa macontract worker, hatisi kuitwa mapermanent worker. Zvinhu zvakawanda zvatiri kusangana nazvo. Saka ndinotaura ndichiti madhiraivha mazhinji vane zvirwere zviripo zvinobva pastress kana kusagadzikana kwepfungwa nekuda kwezvinhu zvakadai.